Gurukota rezveutano mubozana havai dwindi koloti vakaudza nepfenyuro yenyika ine musi wechishanu manheru kuti munhu ave kungokwanisa kuratidza tsamba yekuti akabayiwa kana kuti COVID-19 certificate pamuganhu wenyika kana kuti anokwanisa kubayiwa ipapo sezvo nyika iyi iine nhomba mamiriyoni matatu dzaisati yashandisa.
Vanhu vakabayiwa nhomba mbiri vave kubvumirwa kupinda pamiganhu yeBotswana yose vasina tsamba yekuti vakavhenekwa utachiona hweCOVID-19 zvakare. Vanenge vasina umbowo huviri vanokwanisa kubayiwa ipapo vobva vabvumidzwa kupinda.
Zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya izvo zvinorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zviri kutambira nemufaro urongwa uhu zvichiti nyaya yekumanikidzwa kuvhenekwa kana kuti maPCR test yanga yovapedzera mari sezvo zvichidhura. Amai Florence Manzungu vanoita zvekutenga nekutengesa vari muguta reGaborone muBotswana vanoti vange vanzwa nekunongonwa mino pese pavaida kunotora zvekutengesa kuZimbabwe nekuZambia vachiti mari dzanga dzoperera kukuvhenekerwa denda iri.
Kufamba kwanga kwava kudhura nenyaya dzokuti maPCR anga achidhura mukatarisa kuma pakatanga nyaya yemaPCR anga ari kudhura zvekuti zvanga zviri kuremera vanhu vakawanda. Nokuti unenge uchida kubva munoMbotswana waikwanisa kuita maPCR kuna diagnosem yaipedzera about 850 fula. Then wakubva kuZimbabwe unenge uchida PCR inenge ichidezera 60 US. Saka izvi zvavatiitira zvicharerutsa zvikuru mafambiro evanhu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama muguta reFrancistown vaThomas Marimbe vanoti dai Zimbabwe yatora danho ratorwa neBotswana. Mutungamiri wesangano reZimbabwe International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa kuti matanho ari kutorwa neBotswana akanaka chose asi harevi chinhu kana hurumende yarerutsa zvimwe zvinoita kuti kufamba kuve nyore.
Isu tototiri kukumbira hurumende kuti ivhure mabhodha vanotenga nekutengesa vagone kuwana cheuviri vagone kuyambuka vachienda kunotenga uye kunotengesa kunze kwenyika. Because kufamba kwedu sezita redu tiri macross border traders tinoita zvekutenga nekutengesa kunze kwenyika. Saka as long as bhodha rakavharwa isusu hatiko, it means isusu ati existe muso wehurumende yeZimbabwe.
Mashoko avajuru atsinirwa nechimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reGaborone vaInnocent Saidi avanoti Zimbabwe inofanira kuva pamberi mukunyevenutsa zvinhu nokuti nyika iri kuda vanhu vachipinda munyika kuti vaunze mari iri kunetsa munyika. Asi nyanzvi munyatso utano hweruzhinji inoshanda yakazvimirira muguta reMasunga muBotswana vasiyavonga kuzvayo vanoti dai vanhu vachitevera mitemo yakatarwa maringe nekudzivirira COVID-19 dai nyika zhinji dzanyevenutsa nyaya dzekufamba.
Dai zvinhu zvese zvaiitwa accordingly, mabhodha mamwe aisavharwa. It was necessary and it is still not necessary kuti kuvharwe, but just because isusu vanhu tiri careless kana notora nguva kuti tione kuti zvimwe zvinhu zviri serious, but tikaita serious bedzi tikafollowa maprocedure acho inoteerera nevanhu vanoziva nekwazvo, zvinhu zvingaite right.
Botswana iye ine vanhu vangangosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu chete iri pakati penyika shoma dzemaAfrica yose dzine vanhu vanodarika zvikamu makumi manomwe nematatu kubva muzana vabayiwa nhomba dzose dzeCOVID-19. Morocco ine vanhu vabayiwa nhomba mbiri vanodarika zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 62.9% ndiyo ine vanhu vakawandisa vabayiwa nhomba muAfrica. Zimbabwe ine zvikamu makumi maviri nemaviri zvevanhu vabayiwa nhomba mbiri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.